Mabunzo mukuru uri kuda kupindurwa nezvifa ndewe kuti nhabvu iyi yotambwa pasina vatsigiri here sezviri kuitwa kuSpain, Britain nedzimwe nyika. Vamwe vanoti nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiona hwecoronavirus zviri nani kuti nhabvu munyika imbomira kutambwa sezviri kuitika kune dzimwe nyika dzakavakidzana neZimbabwe. Zimbabwe yagarawo iri kunetseka kuwana zvikwanisiro zvekuti ivheneke vanhu kana kuti matest kits zvekuti kuda kudzoka munhabvu kupinza vatambi munjodzi huru sezvo zvichinetsa kutamba nhabvu pasina kubatana kana kuenda pedyo nepedyo. Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vanoti hazviite kuti mitambo yenhabvu izotambwa musina vatsigiri sezviri kuitika mhiri kwemakungwa sezvo izvi zvisina mari ine mudamo. VaNdebele vanoti zvikwata zvemuno zvinoraramiswa nemari yepagedhe inobhadharwa nevatsigiri kwete mari dzekushambadzira kubva mumabhizimisi makuru sezvinoitika kune dzimwe nyika. Mumwe muteveri wenhabvu vatatenda muchena vatinhirawo mashoko aya vachiti hazvibatsire kuti Caps United, Dynamos, Highlanders neFC Platinum dzitambe munhandare musina vatsigiri.
Ndinofunga kuti bhora reZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa mutori nevanhu because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude because matimu ese anosevhaivha nekutora mari pagedhi.
Asi muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanofunga kuti nhandare dzemuno dzakakura kudarika vatsigiri venhabvu vanouya kuzoona mitambo zvekuti nhabvu inokwanisa kutambwa panguva ino.
Tanonokerwa nekuona bhora gore ratopera tisinomboona bhora. Magrounds edu isusu akakura zvekuti anokwanisa kuvakomodita vanhu vachiona vasingambotya zvecovid izvaizvo kana vakaita social distancing kana iyo 3-4 meters iyayo chaiyo pamunhu akagara mupeira ground rinotozara tinokwanisa kumbonawo mabhora.
Bhodhi rezifa rave kutarisirwa kusangana nemusi wechina kuzireya hurudziro dzakabva kumakomiti maviri akaita musangano mukupera kwesvondo. Makomiti aya anoti yavana mazvikokota vezveutano muPSL vePSL Sports Medicine Committee nevanoronga zvemitambo muDIFA veDIFA Competitions Committee avo vakabuda nezvisungo zvinofanira kutevedzerwa kuti nhabvu idzoke. Mutauriri weZifa vaTorisani Gwetera vanoti vakuru veZifa ava vari kutarisa zvakabuda mumusangano uyu voona kuti zvinokodzerai here kuti nhabvu yotambwa zvekare kutanga munanyamabvuvhu semarongero avanga vakaita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.